vanofunga kusununguka inzvimbo ine etingati maconditions akaipa zvakanyanyisisa vakandemiri akanyanya kushapa zvakanyanya saka takati tina kana kugare zvakanaka zvekuti kana semi sapolitical prison zvanga zvakanyanya kutondiomera kusvika ndazotaura anekuti hazvifani kudaro ndinofane kuva mushinga unofanana nevamwe vese ndoti vakazotange kuchinja vachifananidza nekuendesawo kumasection aiendeswe vanhu vasungwa vakafanana nevamwe vese vakaita semi.
Tichitarisa magariro amaiita vasungwa vezvematongerwo enyika, vamwe vanonzi vabayiwa majekiseni asingazivikanwe kuti ndeyei nezvimwe zvakadaro, mune zvimwe zvamakasangana nazvo here zvakadaro?
Chatinonge tikasangana nacho chendakanyatsokuona ndechekuti vasungwa vezvematongerwo enyika munonga mune zvamukwanisa kuti vanokutyirai kuti hamuiti chakati hamuiti chakati, mufane kudai hamufani kuenda seipapo kuti vanondishanyira vaive kucondemn section. Hazvizizo zvaindirwe musungwa umwe wese. Zvekuzoti majekiseni hangu izvo aiwa handina kusangana nazvo nekumwe kushungurudzwa kwakadaro. Ini chandakaona ndezvekuti ndakatombora kuenda kueducation kulibrary ndaindauindi mazuva ekutanga ndaifane kudzidzisawo semunhu akaite masvomu ndaifane kudai ndakaita teacher woman ndichidzidzisa vamwe vasungwa asi ndakarambidzwa vairamba vachikuya kuda kuti uri musungwa wematongerwo enyika vaitya. Pakutanga mazuva ekutanga kuchechi chaiko ndanga ndichirambidzwa kuenda kunzaubudi kuende kuchapel palanji hour ndekuda kunzi musungwa wematongerwo enyika. Asi zvese izvozvo takazogare pasi navo tikataura navo kuti hazvifane kudaro kwabva vanditendera kuti ndiite zvimwe zvezvimwe zvacho kunze kwekudzidzisa ndokwakazoramba vachiramba kuti haingadzidzisi vamwe vasungwa nekuda kunzi musungwa wematongerwo enyika.
Toona kuti makagara mutirongo kwemwedzi misere makazochenurwa nedare repamusoro kunzi hamuna mhosva kubva pekutanga makanga musingafaniri kunge muchienda kujeri. Makanzwa sei nemutongo iwoyo?
Izvi zvinobva zvatidza judiciary system yedu kuti ine dambudziko kureva kuti state yakaita judiciary capture zvinogara zvichitaura nguva dzese kuti no matare edu akabatwa akatorwa neexecutive kuti ashandiswe sechombo chekurwisa veopposition vemapati anopikisa. Izvozvo ndo chaizvo chaizvo zvakaratidza nekuti kunyange petakapuwe mhosva naferesi chakanyuka zvakazivi pachena kuti hapana humbowo hwaunzwe kudare hunokodzere kuti ndiwane ndichipomerwe mhosva.
Mune matanho hamuchatora here?
Heta aindimirira Profesa Labvo Madhuku naMoses Ngomo vakati vari kuode process yekuita suu kana kutore matare mhosva kuti atikombanzete nguva akasibira. Saka izvozvo zviri mugwara vari kuzviita iko zvino vamadhuku vakafamba vakaenderenzete nyika asi zvinhu zvavari kugadzirisa kuti tizviite.